Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHouse of Representatives muAmerica rotarisirwa kutambira zviri pamutemo nhasi zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika eZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerio Sibanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Injiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives nhasi riri kutarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Urongwa uhu huri kuitirwa muWashington DC kunyange madonha chando chakawanda kana kuti snow zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende asina kukosha avharwe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndo vachazivisa nezvekutambirwa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo. Ama Harris vakakundwa musarudzo iyi navaDonald Trump. Makore mana adarika pakaitika mhirizhonga inotyisa padare reparamende reUS Capitol apo vamwe vatsigiri vavaTrump vaida kurambidza nhengo dzedare reparamende kuti dzisatambire zvainge zvabuda musarudzo pakakundwa vaTrump navaJoe Biden. VaTrump pasina humbowo vaiti sarudzo dzainge dzabiridzirwa. Rwendo runo panze pedare iri pakakomberedzwa newaya uye nemapurisa akawanda zvikuru. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Azva iri rakakosha because izuva rakuti yatingati kufinaliza nauro dzakabuda mumaelection. So certification iri important. Pakuti paichangozunguzo pera va Trump cheta kutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro tinoona kuti munguva yapfuura pakambo wanikwa ipo va Trump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzo nava Joe Biden. Pane zvakaitika imo muno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe. Mungatisananguro here kuti zvamira sei ipapo?
Ya, zvakaitika pakahwina vaBiden zvino zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vanhu vakawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvunhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitwawo muzuva ranhasi hapana atingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro nokuti zviri kuita sekuti maDemocrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya, America ine ma systems au ema election anova ma electoral college. So pano itwa sarudzo paya paya pano wina munhu zvinhu kuwina kwavanenge vaita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress because se Congress ndo yatingati gungano rino set fire atingati ma elections yaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tuma kuti zvinhu zviri procedural zvinongova zvinzongo verifya kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo ende maprocesses ese aripo saka pachirungu tongangoti inongove formality yekuti zvinhu zvakadai so zvive zvichiitika muhistory yeamerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti congress inogona kusacertifya maelections but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumbiro romutemo zvichingova zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro
vanga vari gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reall hands on justice vakennedy masie vari parunare kutexas muno muamerica namavelas musanganyauye westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa wawedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yezimbabwe defence forces vaphilip valerius wanda kubva musi wa24 zvita 2024 kusvika musi wa23 mbudzi 2025 izvi zvaziviswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vamartin rutshwaya vasi wanda vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakasarudzwa kutungamira mauto ose muna 2017 vachitora basa rainge rasiyiwa naretired general Constantino Chiwenga ava vemutevedzeri wemutungamiri wenyika dare ramajistrate muHarare riri kuenderera mberi richinzwa chikumbiro chasachigaro esangano resouthern african human rights lawyers vatalend rusere chekuti vatongwe vachibva kumba kana kuti vange vari muhusungwa pamhosva dzavari kupomerwa varusere vaudza dare kuti havana kuita zvekusungwa asi kuti vakapambwa vakashungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa hwavo usiku godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
varusere vati vakashamisika nekupambwa pakati pevanhu vanodarika zana vainge vadzingwa kubotswana musi wa23 zvita gore rapfuura kuplumtree vaudzawo dare kuti zvinokashamadza kuti vakasungwa muzimbabwe vachinzi vainge vataura mashoko anonzi akakonzera mhirizhonga kumozambique nemusadic asi vasina kusungwa kusouth africa uko vanonzi vakataurira mashoko aya mupurisa ari kuferefeta nyaya yavo detective sergeant edmore chimera vati vainge vasipo pakasungwa varusere vachiti ivo vakapiwa basa rekuferefeta nyaya yavo chete vatiwo havangataure kuti sei varusere vasina kusungwa kusouth africa vachiti ivo vanoferefeta nyaya dzemunyika muno chete vachimera vaudzawo dare kuti vanopikisa kuti varusere vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti havana pavanogara muzimbabwe varusere vati pane hama yavo yaita chitsidzo chekuvachengeta muzimbabwe kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzatongwa uye vasvitsa umbowo uhwu kudare mutongi wedare vaishane sumatova ati achapa mutongo wake panyaya iyi mangwana mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira muzimbabwe recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vaudza studio 7 kuti vanoshushikana nemabatirwo akaitwa varusere vachiti kave katsika kakaipa kave kuenderera mberi muzimbabwe
zvinoratidza kuti vatungamiri venyika ino yezimbabwe vane chekuvanza maringe nezvesarudzo dzakaitika kumozambique sei ivo vari kuti anenge angotaura nezvazvo kana kukomenda anobva abatwa nekumbunyikidzwa zvakanyanya
muna chikunguru gore rapera vanorwira kodzero dzevanhu vanoti muzvare namatai kwekweza varobson chere navasamuel gwenzi vakapambwa panhandare yendege yerobert gabriel mugabe ndokuzoendeswa kumapurisa pave paya uye vakomalo vanoti zvese izvi hazvina kunaka
saka zvese izvi zvinoratidza kuti hurumende yedu ichine kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakare haidi kuti nyaya yekodzero dzevanhu itaurwe nezvayo
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vaudza studio 7 kuti dare repamusorosoro rakatotonga kare kuti kana munhu akaitwa zvekupambwa nyaya yake haifaniri kutongwa nekudaro varusere vanofanira kusimbirira kuti mhosva dzavari kupomerwa dziraswe varusere vari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wokupinda nekubuda munyika weimmigration act pamwe nekukurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yemozambique nedunhu rese resadec zvichitevera sarudzo dzakaitwa kumozambique muna gumi guru vanonzi vakatenderedza mashoko pawhatsapp audio nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu vekumozambique nesadec kuti vasatambire kukunda kwebato refrelimo musarudzo idzi varusere vanonzi vakatenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuzimbabwe vakavhota musarudzo dzekumozambique izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kumozambique asi varusere avo vari kuzvimirira vari kuramba mhosva idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti yakagadzirira zvizere kubatsira vanhu vanogona kuwirwa nenjodzi zvichitevera mafashamu ari kutariswa munyika kutanga nhasi kusvika musi wemugovera uri kutevera. Asi kunyange hurumende ichivimbisa izvi, nyanzvi dzinoongorora mamiriro ekunze dzinoti zvikwanisiro zvekuchengetedza vanhu kubva kumafashamu ndizvo zvisipo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati kunyange kuri kutarisirwa kuti mvura iyi ichanaya zvikuru munyika yese, nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika ndidzo dzine mukana mukuru wekuzoita mafashamu.
Dzidziso yatakawana iri kuti kubva nhasi kusvika mazuva manomwe ari kuya tinenge tichikwanisa kuwana mvura inenge ichinaya. Mvura iyi iri kunaya munyika dzemusadhaki. Kuzambia iri kubata nyika yese, kuMozambique iri kubata nyika yese.
Vagarwe vayambirawo veruzhinji kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Tisarega vana vachifamba vega vachiyambuka nzizi dzingavedii kana nzizi hombe vachiti ndokwanisa kuyambuka apa. Anenge amafashani vanokwanisa kuyeredzwa saka tobatsira vana. Kana kuchinaya tiri kudzidziswa zvakare kuti tisamire tisahwande mvura pasi pemiti tinorohwa nemheni. Tisafambe tisina kupfeka shangu kana kuchinaya tinorohwa nemheni. Kana kwanaya tirikukurudzirwa kunzi tiende kunogara mudzimba kuchinaya. Ndodzidzisa yatakapuwa nevekumet department.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachishanda vakazvimirira vaFidelis Nyakudya vanoti kuvimbisa kwehurumende kunofanira kutsigirwa nezviito.
It's good kuti hurumende ine masoja nezvikopokopo zvinogona kubatsira veruzhinji kana pakaita mafashamu. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa here kubatsira vanhu vakawanda panguva imwe chete. It's the capacity that worries me. Vanogona kuuya voti takagadzirira asi hatizooni zvakaitika kuchingwizi gore riya zvichidzokorodzeka here. Disaster management inoda kugadzirirwa nezvikwanisiro nemari kwete nemashoko chete.
Kunyange hazvo mafashamu emvura ari kutarisirwa munyika ari kunzi anogona kusasvika munzvimbo dzakaita seHarare, mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vari kugarawo vakabatira hana mumaoko nekutyira mafashamu.
Tichikurudzira vagari veHarare kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana nedziri pachingwa anoti low lying areas kana mumapani kana munzira dzakanzvimbo dzakadzikira kana vane mavaluables kana kuti zvinhu zvakakosha kana kuti midziyo inenge iri tasiro yedu yekuti vange vanobvisa midziyo yavo panzvimbo idzodzo uye zvakare kana kugara munzvimbo idzodzo zvinenge zvisiri zvakanaka kana kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvekuti kunenge kuri kuzvisa munjodzi.
Muzvare Sharon Mada imwe nyanzvi inoongorora kudzivirirwa kwenjodzi mune veruzhinji vanoti kuti nyika isarasikirwa neupenyu pamwe nezvivakwa hurumende inofanira kutora matanho makuru mukudzidzisa veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuvawira munguva dzakafanana nemafashamu.
Chingaitwe nehurumende kana mabato akazvimiririra ndechekutumira mashoko echenjedzo kuburikidza nemaredhiyo matv kana uye kushandisawo vatungamiriri venharaunda. Chechipiri kuva nenzvimbo dzeutiziro dzinenge dzine pekugara kana kuti pekurara, dzine zvekudya nemvura nemishonga ingakurumidze kudiwa nevanhu. Chechitatu kuva neurongwa hwekuburitsa vanhu munzvimbo dzinenge dzine njodzi kuenda kunzvimbo dzakakwiririra. Chekupedzesera, hurumende inofanira kuva neurongwa hwekugadzirira kutumira vanonobatsira avo vanenge vatowirwa nedambudziko irori.
Mwedzi wapera, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakasangana nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo yainzi Chido, kunyange hazvo mvura iyi isina kuzoparadza upenyu nezvivakwa. Mvura iri kutarisirwa kutanga kunaya nhasi iyi inonzi ichanayawo zvine simba kunyika dzakafanana neMozambique neZambia. Pakaitika mafashamu emvura mugore ra 2019 ayo anozivikanwa nekunzi Cyclone Idai kunyanya kuManicaland neMasvingo, vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana vakafa, vamwe mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe vakangotsakatika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyadzi kurima variwo murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine ziswa vari kukurudzira varimi kuti vashandise mukana wemvura iri kunaya mazuva ano kuti vaenderere mberi nekudyara mbeu dzinokasika kuibva. Vamwe varimi vanonzi vave kumanikidzwa kudyara patsva mushure mekunge zvirimwa zvavo zvakambenge zvamera nemvura yakatanga kunaya zvatsva nezuva rakambenge rabata nyika mazuva adarika. Kunonoka kunaya kwemvura kunonziwo kwakanga kwakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira Matevelelin South. Asi mutungamiri weAgritex mudunhu iri vamukunjulerwa Ndlovu vakaudza bepanhau reSouthern Eye kuti mamiriro ezvinhu ave nani zvichitevera kunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei hurukuru yataita navaziswa pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu.
Murimi chaiche anoda kurarama nekurima pane kurudza hope infacti varimi tisone nezi takapusa nanhezi wefrench kuti zvinhu zvinongonaka. Manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezviri kutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pamasei zvishando zvichanaka. Let go that mvura zviri kuichauyaya nokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika. Asi chikuru chokuti vanhu ngatirime mbeu dzinoshimbira kuibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva. Also titeridziso kushiti yekurima iko zvino tredwezom inonyanya kumirira to the middle of January. The first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchimbira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarimi pachanga kaurure chida vangangoitawo zvinhu fertilizer inenge shoma fertilizer vagara vaisa kana inge vakaisa. But the best kukaurura kudzokorera kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva mishina yacho yakanyatsokunaka. Saka tinge tikazoti dai varimi vadzokorera kurima zvingatibatsire.
Kwouyawo nyaya yezvipfuwo muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai rufuro hwaakubuda zvakanaka huri kuba zvakanaka aende nezore ririko mpefti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatikuyeruka kuti destocking kana kumbobisa dzimwe dzedzinyayarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzirishoma dzinosara dzimwe dzinenge dzakaaae dzoita kuwinda dzinge dzakakora zvekuti hadzizokwanisa kuafrika kana dzikauti hatishoma. But also nguva inoyo inowanza zvirwere zvirwere zvakafa nezvimwe tick borne diseases ana January disease. Saka tongongoramba takangwarirawo kudhibhisa kugaya mishonga inofanirwa kutarisa zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzine dzobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara izvo chose. Infact mvura yakunaya kwaita iyi haisati yakuyerera to the extent yekuinda kunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba ini iri shombe rino ranzizi hambati maane mvura water table yaisi yakwira.
Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira vavalentine ziswa vari parunhare kumacheke kumashonaland east nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gorokota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti North Korea neChina ndidzo nyika dziri pamberi kubatsira Russia kuti irwise Ukraine. VaBlinken vataura mashoko aya kuSouth Korea uko vari kushanya vachiti North Korea iri kupa Russia mauto nezvombo uku Russia ichidzidzisa mauto ayo nezvehondo. Kwasara mavhiki maviri kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasiye basa. Kukuwa hurumende yavo iri kuita chipata-pata chekupa Ukraine zvombo zvayakavimbisa. Kurwisana nendege dzemhando yemadrone kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vakoshese utano hwavo kuburikidza nekudya zvinovaka muviri uye kupotawo vachigwinyisawo miviri yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekudya vaDiago Muguri vaudza Studio 7 kuti kudya zvine utano kunobatsira kuti vanhu vasarwarerware.
Inguva dzakaita sedzino idzi patinosangana nevazhinji vachinge vachidya zvakapfurikidza uye pamwe chete nekudya zvisingavaki muviri zvakasanganisira zvikafu zvinenge zvine mafuta mazhinji uye pamwe chete nezvikafu zvinenge zvine shuga zhinji. Zvinhu zvatinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachidya zvikafu izvi zvine mwero nekuti zvikafu zvakadai zvikafu zvinokwanisa kuti sati miviri yedu isangane nenjodzi dzakaita sezvirwere zvemwoyo kana vanhu vange vachidya chikafu chine mafuta akawandisisa. Uye pamwe chete zvinhu zvinokwanisa kuzokonzeresa denda reshuga kana chikafu chinge chine shuga yakawandisa.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasadye zvinhu zvakabikwa kare.
Zvaunodya, healthy diet ine mavegetable nemafruits akawanda, ine macarbohydrates mashoma, ine maproteinswo akainzanirana, asi hafu yezvaunodya zvofananga zviri zvimafruits nemavegetables. Tima whole grains and nuts akakosha zvikuru pautano hwemunhu. Nzungu, nyimo, zvimagrains zvatosangana nazvo, nyemba nezvakadero zvinopa utano hwakanaka kuvanhu. Ngatidye izvozvo, ngati avoidei zvinhu zvimatinned foods zvatinongotenga kusitoro zvakabikwa zviya zvine mishonga yakawandisa, mapreservative nezvimwe zvakadero. Kana uchida beans bika dzako kumba.
VaMadzorera vati pamusoro pezvekudya vanhu vanofanirwawo kusimbisa miviri yavo kana kuti exercise pachirungu, vachiti izvi zvinobatsira kuderedza njodzi yezvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita sekuoma mutezo, zvirwere zvemwoyo, zveitsvo, magomarara nezvimwewo.
Exercise yakakosha pautano hwemunhu, inodzivirira zvirwere zvese zvandataura izvi. Munhu anofanira kuexercise ane simba. Tinokurudzira kuti uexercise 30 minutes pazuva zvine simba uchidikitira. Kana wakaitawo seni ndamusharukwa kuti ndi exercise ndichimhanya 30 minutes handigoni, saka ndinofamba 5 kilometers zuva rega rega. Kungofamba 5 kilometers pazuva nyange ukazviita mazuva mashanu chete pavhiki zvatokwana, watodzivirira zvirwere zvakawandisa.
VaMadzorera vatiwo chimwe chakakosha pakurarama kune utano kusaputa fodya kana kutora zvinodhaka.
Fodya inokonzeresa cancer in any organ yemuviri, inokonzeresa zvimwe zvakawanda, maheart attack, kuvhara kwetsinga nezvimwe hatingazvipedzi ingozova kuti fodya yakashata.
Mumwe mukoti Amai Rudo Alabu vatiwo kuzadzisa kuti munhu ave neutano hwakanaka zvakakoshawo kurara kwenguva inokurudzirwa.
Zvatinokurudzira advise kuti munhu achiita inadequate sleep, kaachiita adequate sleep tiri kutaura zvekurara kwe 8 to 10 hours. Kunokurudzira nekuti kunobatsira futi kugadzirisa matisi emuviri. Tikufunga zvinhu zvakawandisa nemhaka ye the way upenyu huri mazuva aka. Ukatorara manje zvaka mahours andataura kukufunga zvakawanda zvekufunganya zvezvi kunoitawo kushuma.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzirawo kuti vanhu vasanyanyofungisisa kana kuti stress pachirungu, vachiti zvinokanganisa utano. Vatiwo vanhu vanofanirwa kurarama vachiwanawo rudo kuhama neshamwari. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti munhu akararama zvine utano zvinobatsira kuti ararame kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadini pa Studio 7, makadini, makadini. Panapa ari kutaura ndi Nyaradzizho ari pa Pretoria apa pa Soshanguve.
Ndiri sei sei koko kurudziro yangu iri kuvakomana avo. Vakomana vebhora. Vakomana vebhora ndokune kurudziro yangu handina imwe nhau inini ndinofarira bhora. Vakomana trainai zvakasimba. Kombe uyu Afcon uye muZimbabwe gore rino iri. Ndokurudziro yangu ikoko vakomana avo vakomana venhabvu. Squad Zimbabwe simbai vakomana nokusimbisai kuti tinowina. Ndatenda.
Haleluya. Regai ndikwasei mose vana vamwari kwekutanga mukati megore rino 2025. Anokwasai ndimufundisi moyo. Ndinoda kutenda zvikuru kuvatendi vose pasi rino rose mukutanga kwegore makuma 10 days. Ndinoziva kuti gore rino 2025 dingindira raro. It's a year of fighting of everything. Kurudzira kuti tinofanira kuti tirwire zvinhu zvese zvidzoke zvinhu zvakanaka kuwira mabasa kuwira nyika yedu kuwira upenyu uri nani kuwira vana vedu muchato yedu zvose kuwira budiro kuwira nhaka yakanaka nokurwira kuti mvura inaye nokurwa nekunyengetera ndokuti tinodzwa kuti tikasanamata hapana chinhu chinofamba zvakanaka rusvingo rwejeriko rwakadonha nekuimba nokunamata nokuridza hwamanda nokutamba saka nesu kuti tikanyengetera pamwe chete tinokunda
ndoro kwanyamweda kunoku ndine kamutawo kangu kandinawo kanuwa tekutakura vanhutu nyamburotaita nezinara nderi kuti dai maikwatsa wataura vaderedze mutevi yavo yatobhadhara muzinare ndatoona makore maviri asimbobhadhara ngopota njingotogevdipo mapurisa mari saka vaudzei vapromotisa mapurisa mapurisa ndovakuita mari vezinara ngavadzikise mari dzavo saka tichakwanisa kubhadhara mutere motika kana kutongopota chinzingana nzingana nemapurisa vanovapa mari.
Makadii tete Madlas, makadii mose mhuri yeZimbabwe nevamwe vateereri vesitibesei. Ndinoambotaura pamusoro pababa Maketa. Vababa Maketa aimbomirai kutaura zvinamiriro ekunze. Michini yenyu yakafa haina zvainoona pamusoro pemamiriro ekunze. Dai maiona kuti kumashure stime dzimwe nzvimbo dzese dzichanaya mvura. Ungadai makaudza vanhu kutigadzirirai mvura iri kuya muna January. Hamuna chamakataura. Saka nhasi uno mvura yatanga kunaya sekumashwest kunana chinhoyo uko mvura yakatanga kunaya last week ima kutaura kuti kutanga mangwana mvura ichanaya zvine unyanzvi mvura yakatanga kunaya kudhara michini yenyu yamakasirwa nevarungu vamakamhanyisa kudhara ndiya muri kushandisa saka chimbonyararai zvemamiriro ekunze siyai mvura inaye siyai vanhu vangorima sekurima kwavaiita kare musina kumbovaudza. Vababa Maketa hamuna chamunoziva.
Makadii pastudio 7 apo vamunangagwa vakagumisa zvakanyanya pavakabvisa vamugabe vanga vakombwa nembavha dzakawandisa vakagona 100% kasi vana vezimbabwe ngatimiremireiwo tibvise mbavha dzakakomba vamunangagwa dzawandisa kukunda dzanga dzakakomba vamugabe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12 2024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk naHPM nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamo emvura ari kutarisirwa kutanga nhasi muZimbabwe uye kutambirwa nedare reCongress kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +12 2024650318. Vanoda kuteerera studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reHouse of Representatives pamwe neSenate muAmerica votarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Banda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka yana mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusaya muina Taboka Ncube.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuzivandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uZulu ekhumbula ubudlwangudlwangu obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality ile nkinga yokuthi idalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Vanda. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 ukulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awokufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athwala ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312, kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili namathumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubala kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubala kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kwimali sikwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho, sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi unye webandlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kokhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthi okhona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khona ukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiyaphambili kwenjani.
Ye kodwa ke nxa sisangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokhrasi. So kujoni khona kunxa kuzenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yona idemokhrasi yakhona yakhanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke ukhanya sibili kungathi kungaba yinto osibile ehlisayo kakhulu idemokhrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu nxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye kunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona.
Kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba ngitshilo laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president. Baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyana isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yena ama-elections arigiwe, ama-elections attended. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo bokwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerio Swanda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku-65 isiya ku-70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyezami PF. Kodwa kasiyikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezivi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimgabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla. Le system ngasiyiboni kuphela nxa ukhangele maybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama-members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality philayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yonaleyo engithi mina yimdabe yizimentality ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu asakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo. So okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa. Bathi nxa sebebakhiphile laba abadala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lathi sakulwela lokho kuyinto.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni umnumzana Daniel Garwe uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. UGarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu leKhisimusi ekhaya labangane lesihlobo. Kubika uEzra Tisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lichiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane okadeni zemtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi Khosimuli lemmuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu bazalwana hayi kunzima la. Umkando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay izohlatshwa lilanga at least much better.
Nkosikazi Sithembiso Dube ukhonisile kakhulu uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nandihlala eBotswana sebenzela eHaveroni ngumbalisi. Iholiday limnandi ngikholisa ukudla kakhulu ama-fruits eZimbabwe ama-vegetables eZimbabwe a-healthy a-organic. I really had a great time at Christmas time meeting my relatives and friends. Kunokudla okudla eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi simnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sengibuyele eGoli. Kumnandi kakhulu nje into ziyadura kodwa hayi lokumnandi. Indawo nje zivelenze ezokujayiva yizo ezimnandi kakhulu. Ukuthunga isithi labantu abalothando yikho engithanda kakhulu.
Umnumzana Emmanuel Dube uhlala eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamchina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khona.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisiza ubuhlungu sibase ngivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Sihlimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuye phela busi hayi holiday be right impela bhathesi khonokho nje kuthi amanzi amagesi kuyahamba. Bekungasiphathi kahle mpela.
Lo nkosazana Darling Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu besijabula lesihlobo sisenkaya. Sibona ugogo malume labo babakazi sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle. Sesibuyela emsebenzini eNew York mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye ababhekane lobunzima besekhaya. Omunye wabo ngumnumzana Abel Khumalo othi umndeni wakhe utshontshele impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi bekumnandi akulanto engakhala ngayo. Kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasiswamela uveve ebusuku. Ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathola umnyango osuvulekile. sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami, kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thabani Ndlovu, umthali webhasi yeGodzilla ethola abantu besiya kobulawayo besiya eGoli, uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hey, hayi khona akufani nokufanda eminye iminyaka isenza ukulo. Competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi ye-MJP Coaches, layo ithwala abantu isiya eJozi. Uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalama-passport, so yisese ebhoda kwenzima, so abantu esihamba labo sihlala abantu abalama-passport kuphela. So yikho kwenza ukuthi kathesi abantu bengani babithwana abantu sebebathathi ngama-passport abo.
Babadolo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona, bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimuzi. Ngimelesito 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcinisihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu e-Southern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaya lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishanisu Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere weteswa umlando wokuphuma elizweni engelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza ezizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalokwalandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bhilithane.
Bona njenganokubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owakuqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasiwo mapholisa ehlukuluzwe either ehanjiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabe sikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lwakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili umantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu libona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Chimombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engwenye last April kumbe last May. So ngawe uthi ungumuntu ongasupporti uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo, uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho liyahle ludluliselwe phambili. Uyawabona bo-job seeker laba bahlale umnyaka iminyaka kumbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa kwakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo ehlukuluza abantu kuphela.
Mnumzana Masimbabuchera odabuka eZimbabwe ehlala kweleBhilithani ulandela ezombusazwe. Ubesecingweni leStudio 7 eseBhilithani. Ingcwethi ekwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi aqakathekise impilakahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi umpilakahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuluma nge-mental health sithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke kangakanani. Imikhuhlane le eminingi wona yawuqala kulethwa yi-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu seke wathatha izidakamiso lezi esezikhona kulezi nsuku. Okwesibili kule mikhuhlane le ehambile eyanduka khona emulini enjengabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuyala ukuwa-accepta sigcine sesithi hhayi nxa umuntu uyazenzisa, and nxa kungasalatshwanga into lezi yize sigcine ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo umnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awulamkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sezicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa yokungahlaliseki emcabangweni.
Dibabe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo, kwesinye isikhathi begcine bebulawa lishukela. Abanye njalo yibo esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lowo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Sokuqala nje kufanele sisebenze ngayo sibone ukuthi how can that person have issue mental sound mind. Yabona ufanele kwenze lokhu, yabona into angafantasize lezi. Kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu, ama-suicide, ama-murder, lama-violence.
Lo mthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo umnumzana Kwenzo Kuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye-mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubo baba abazivuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Bagcina belizothathwa i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu begcine bekhathazeka emoyeni, begcine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni, kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasishiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yakwele South Africa, iBoarder Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeitbridge. uThuso Khumalo siphala lodaba eJohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa iBorder Management Authority BMA umnumzana Mike Masiyaphatho utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulabo abadabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni weBay Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi nendlala babantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. Masiyaphatho uthi ama-drones abasanda kuqala kwasebenzisa yoba siza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singababamba sithatha yonke imininingwane yabo ukuqela la fingerprint. Qede lapho sibafaka ibhukwini lokungena elizweni labantu abangasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu, bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayebika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotsi uthi sekubanjwa beZimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpopo impahla ezijeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo ama-passport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqela lama-fridge amakhulu. Umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society umnumzana Trust Ndlovu uthi ukubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama-drones kugadwe kugijinyise abantu ngathi yilwani baphathwe kabuhlungu kanzima. Sikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bafuwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola, itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengalamaphasipoti njengoba iphasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo e-ofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepasipoti ukuze wonke umuntu abelayo ilokhu engakayitholi impendulo lanamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 sithi lingene njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi, sihloke sizimamele izindaba, sihloke sizimamele mpela sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzi wenomuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukholo kwabo othi abantu kumuthi ngasiyamanya nasonke siyibhotile izaphu. Izaphu angiboni kulento esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngomuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iphathi enjalo tsho ukuthi ngeyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongase wakonkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayenza izaphu phambili. Ngingakhethi ukuthi lo njibe ngumntakankomo sifakeni yena ezasikhokheleni.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe yiphasipoti ngamaphasipoti amabili ePlumtree. Amaphasipoti lawa mabili ngakaZwelani Tshabangu. Walahle ngezi-29. Walahlele ngani useboda yePlumtree. sicela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi, asize ngoba liyakwazi ukubana lezi insuku impilo ipassport, ma ungana passport angokuphila. So siyacela usizo kakhulu. Umnikazi wepassport nguZwelani Tshabangu, ongathola ngakhuluma kustudio 7, then sizomfola back simthole. Ma enenkinga inamba lezi ezifonile lapha yizo angazisebenzisa ukuzozithola, uzonithola. Ngiyabonga ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ujabo kancane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.